Vamasisi vataura mashoko ya nasi vachivhara musangano weZimbabwe Botswana Bi-National Commission wechitatu uyo wakati angani mubvuno sondorino kutarisa kuti Zimbabwe neBotswana isamwari dzemandorokwati. Vamasisi vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichibatsira Zimbabwe kuti ibve mumadhaka mairi vachiti kutsvakwa ndebvu varume vanodzimurana.
The market women and men of Zimbabwe
zvizvarwa zveZimbabwe
zvakafanira kuti crossing the border to trade in Botswana and vice versa.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza mwana weZimbabwe chinorwadza vagari veBotswana nokuti nyika mbiri idzi dzakabvira kare dzichidyidzana kubva munguva yehondo. Vachitaura apa kuvharwa kwemusangano mumwe cheteyo mutungamiri wenyika vaemasori Munangagwa vatenda Botswana nekuramba yakamira semusambangwena mukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani. Vachitaura pamusangano wechimakumi manomwe nenanhatu weUnited Nations General Assembly munew York gore rakapera. Vamasisi vakati zvirango zvakatemerwa vamakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani zvakafanira kubviswa. Mutungamiri weZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati mashoko avamasisi anofadza kwazvo nekuti vanotenga nekutengesa vanogara vachioneswa moto pamabhodha.
Tina cross border traders tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown muBotswana vaThomas Musengwa Vulgar Studio 7 kuti kusashungurudzwa kwevari pamabhodha kuchaita kuti vanhu vasashandise nzira dzemusango. Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vatarisai Musemwa vati zviri kutaurwa izvi zvikazadzikiswa kutenga nekutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuchakura zvakapetwa. Zvichakadaro, Zimbabwe neBotswana dzapeta musangano uyu nekusainirana zvibvumirano gumi pamusoro pezvimwe makumi maviri zvadzakanyorerana pamusangano wakaitwa muna 2020. Zvimwe zvezvibvumirano zvasainiranwa izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kushandidzana mune zvekushanya, kurima nekupfuya, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.